Mumu wevano wanotengesa nhumbi dzekupfeka vawinzi mumakadhi avo vakakudzirwa mari yerezinesi kubva pamadhora mazana maviri nemakumi mashanu kusvika pamadhora zviuru zvitatu nemazana manomwe emabhondi pagore vanoti mari iyi yakawandisa zvikuru kunyange ichibhadharwa zvishoma nezvishoma. Vamakadhi vanoti havanzwisise kuti sei mari yakakwidzwa zvakanyanya kudai.
Iwo vari kundoita kamakumi mashiga kana vakunzwewekubhadhara 3700 income yacho inenge yakambowanda sei zvokutunga uyeanderstand kuti mari yacho inobhadharwa zvayo inoswedzwa pagore but nemabhizinesi atikuita hazvibudi because most of us we are doing hand to mouth kungobata kamari nokuisa pamuromo nokubhadhara zvinapiwo.
Vamakadhi vanoti kanzuro inofanirwa kutanga yataurirana nevemabhizinesi vasati vangokwidza.
Dai vachimbotanga vaconsulta the business community first, vakambotanga vamboticonsulta first kuona kuti zvinobuda here.
Mumwe anotengesa zvekudya mumigwagwa, amai Mavis Kadia, vanoti havarege kutengesa mumigwagwa sezvo vasina zvimwe zvinovararamisa. Mumiriri wevanotengesa munzvimbo dzakatarwa nekanzuru vatapiwa mahwandavaka vanoti kanzuru iri kuita zvakanaka nekubvisa vanotengesera mumigwagwa zvikuru sei pamikova yezvitoro vachiti ivo zvinovanakira kuti vatengerwe sezvo vachibhadhara mitero kukanzuru.
Vanhu vanenge vachingotengesa zvisipa mutemo zvisakaitwawo pazvimbo zvipa mutemo saka tinobhadhara tichida kuti maclients ayo kunotiwane mari yekubhadhara kukanzuro saka kubvisa kwavaita vanhu kwauri kuita vanhu ikoko kwakanaka chaizvo kwatiri.
Mutauriri wekanzuro yechinhoye vatichaona mulauzi vanoti mari iri kubhadhariswa vezvitoro ndiyo yakatarwa pakaitwa bhajeti kupera kwegore rapera. Vamulauzi vanoti rimwe dambudziko rinoita vemabhizinesi nderekuti havaende kunopa pfungwa dzavo panoitwa bhajeti.
Zvinhu zviri kungokwira zuva nezuva asi isu sekanzuro tinoita atinoti izvo mabhajeti consultation. Patinoita bhajeti consultation tinotarisira kuti vanhu vange vachiuya vachipa maobjections avo asi zvikuru satiri kuona kuti vazhinji vebusiness community yedu havazouyi vachizopa maobjections avo kana kuzoita inspection patinovhura bhajeti redu for inspection tisati tariendesa for approval. Saka izvozvo zvinogona kunge zvaakuita kunge if mitengo iye yakwirisa sereka zvinhu zvatinenge takaisa pabhajeti pedu.
Vamulauzi vanoti vanotarisira kuti mari idzi dzibhadharwe kamwe chete kuti mari yacho ivashandire asi vanoti vane zvichemo vanogona kuenda kumahofisi avo kunoita urongwa hwekubhadhara hunonzwisisika.
Zvinenge zvakanaka kuti ibhadharwe kamwe chete nokuti ikabhadharwa kamwe chete inobatsira. You know, a whole is greater than the sum of its parts. Saka inogona kubatsira panguva iyoyo asi kana pane vane zvichemo zviri genuine vanokwanisa kuuya kumahofisi edu ekanzuro vogara pasi votaura kuti vanezenge vachibhadhara sei. Tinenge takatarisirawo zvakare kuti pavanoti pangavatipewo position realistic.
Kanzuro yechinhoyo yakakwidza mari yemarezinesi ezvitoro zvemabhizinesi madiki kubva pamadhora mazana masere kusvika pamadhora chiuru nezana remadhora uye remabhizinesi epakati nepakati kubva pamadhora mazana maviri nemakumi mashanu kusvika pamadhora zviuru zvitatu nemazana manomwe emabhondi kana RTGS. Ndakamira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.